Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 22/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think it's best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza.
Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeMDC Alliance gumi nembiri dzakasungwa nemusi wemugovera dziri pamahofisi ebato iri muchinoi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutambi ari kuEngland Andy Rinomota oramba kuuya kuzotambira chikwata cheZimbabwe Warriors. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nhasi raparura urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 mumatunhu ose enyika. Chirongwa ichi chakatangwa muHarare nemusi wechina svondo rapera. Vange vachibayiwa nhomba iyi vanosanganisira vakoti, vana chiremba, vamwe vashandi vemuzvipatara uye vatori venhau. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kwevanoshanda mune zveutano mudunhu reBulawayo chaparurwa nhasi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH uye vamwe vange vachibayiwa pampilo paInguchani uye nepachipatara chinoshanda chakazvimirira cheMater Dei. Mukuru Health Services Board Dr. Paulina Skosana ndivo vatanga kubayiwa vachiteverwa nevakafano bata chinzvimbo chemukuru weUBH Dr. Narcissus Dzvanga pamwe nevakafano bata chinzvimbo cheProvincial Medical Director wedunhu reBulawayo Dr. Welcome Mlilo. Dr. Dzvanga vaudza Studio 7 kuti chipatara chavo cheUBH chapiwa nhomba dzinosvika chiuru nemazana manomwe idzo vati dzinokwana kubaya vashandi vose vari pachipatara ichi.
Madosa auya ndeyekuti musenzi wese paUBH anokwanisa kuwana dosi rake. Asi shoko guru ndirekuti hazvisi kumanikidzwa. Programu yacho ichange ichimhanya kwesvondo rese. Saka kana muchiona kuti musi wekutanga hamudi kubayiwa kugona zvara rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu, and then kwakuzomirira dosi rechipiri ranzi rinobayiwa after 28 days. Then nengwa kuzondagadzira. COVID-19.
Va Elijah Mapranga vanoshanda sanurse aid paInguchani Hospital ndomwe vevashandi vepachipatara ichi vatanga kubayiwa nhomba iyi.
Understanda kwavanhu kuri kusiyana. Vamwe vari kuzvitambira, vamwe vane dzimwe pfungwa kuti maybe iyo vaccine yacho ingatova pakurwara mumiri mavo kwanga vasina. But ndiso kuona kwandiri kuita urongwa hwakanaka. Yes, sedrug tingareacta zvakasiyana. But hasiwo zvanga regera kubayirwa izvozvo. Saka ndirikurudzira vamwe vangu vehealthy nemhuri dzedu kuti ngatitambire chirongwa ichi tibayiwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemupilo hospital Sister Sanelisi Wenyamandi vati kunyange havo ivo vange vasati vabayiwa vanotambira kuvepo kwenhomba yeCOVID-19 sechinhu chakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ndakarwara zvikurusa COVID iyi. Saka kune vamwe vasati varwara I think it's best kuti tivaccinate kuitira mangwana because COVID is something else. Inorwadza, inouraya. Dai vanhu tichiteererawo tivaccinate because handioni kuti hurumende ingaita mistake yekuraisa ma health workers, I don't think so. Saka to me, really, kuya kwe vaccine is a relief to the nation.
Pane zvikwata zvina zvine vanhu vashanu pachikwata chimwe chete zviri kubaya vanhu nhomba mudunhu reBulawayo uye zvikwata zviviri zvichange zviri paUBH nepamupilo kwozotiwo zvimwe zviviri zvichange zvichifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira makiriniki eKanzuru zvichibaya vanhu. Dunhu reBulawayo rakawana nhomba zviuru 13 nemazana maviri uye Dr. Mlilo vati tarisiro yavo ndeyekuti pane vashandi vanopfuura zviuru 6 vachabayiwa nhomba iyi mudunhu iri. Asi sekune dzimwe nzvimbo munyika, vamwe vagari vemuBulawayo vataura neStudio 7 vati vari kutya kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vasingagutsikane kuti inoshanda zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndiva Moses Kumbweya, avo vati havazi kuzobayiwa nhomba iyi. Mumwe mugari vaEmmanuel Ngomo vati vachambomira zvishoma vachimbofunga kuti vobaiwa here kana kuti kwete.
Zvina mashuwa hazvizikani, but obviously vanhu vakaita vaccine havapengi kuti vanongounza solution yekuzinzi itai so. Saka for me personally, as time goes on, I think I will try it out.
Parurwa kwechirongwa chekubaya vanhu nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kunoya mushure mekunge nyika yavana chipo chenhomba zviuru mazana maviri kubva kunyika yeChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chatanga munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, asi vati vange vasingakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa pazuva ranhasi sezvo vange vasati vave neruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi, Mashonaland West yaparurawo chirongwa chekubaya vanhu nhomba nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashoma ndivo vauya kuzobayiwa nhomba iyi pachipatara chikuru chemuchinoi, zvekuti nenguva dza12 masikati pange pabayiwa vanhu vana chete. Pavanhu vana ava, vaviri ndivana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinoi, mumwe mukuru mubazi rezveutano kuHarare, Dr. Maxwell Hove, pamwe nemutapo wenhau mumwe chete. Dr. Hove vanoti vauya kuzobayiwa nhomba semucherechedzo wekuti kunyange vakuru vezveutano vane chivimbo nenhomba iyi, kwete kuti vari kungotumira mishonga kuzobaya vamwe.
Vashandi vedu vepachipatara pano nevemudistrict ino kuna kuprofesi vanogona kufarawo vachionawo kuti vakuru vavo vari kufaksinei.
Patabvunza kuti vanhu vane makore api vanofanirwa kubayiwa nhomba, sezvo paine kusanyatsonzwisisa kuti sei mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa ivo vaine makore anodarika 60. Dr. Hove vanoti kana munhu aine utano hwakanaka anogona kubayiwa kunyange ave nemakore anodarika 60.
Kumberi uku vaccine iri kubayiwa munhu wese anenge achikwanisa kubayiwa, pasina atinoti aya macontraindication, kuti kana uine chimwe chirwere chaurikurwara ipapo ipapo chiri kutoratidza kuti une fiva, ivavo ndo vatinogona kutaiwa nechekumira fiva yako itange yadii yadzikira. Asi kana uri wakangosimba kana uine uri mushandi wezveutano uine 60 years dzatetodzo kana kupfuura vaccine razvokupana chirishata.
Mumwe wevabayiwa nhomba nhasi sachigaro wavana mukoti mudunhu reMashonaland West vakuda kwashe kukanai, vanoti vatanga kubayiwa nhomba senzira yekukurudzira nhengo dzavo.
Ndaona zvakakodzera titange nekuwana vaccination yacho, nhirino yacho, kuitira kuti tigone kumobhilaiza, tigone kumotivhera vanhu vanoteera chaupa chinoteera kumashure kwavo.
Vanhu vanosvika zviuru 6 vanoshanda nevanhu nguva dzakawanda kana kuti frontline workers vanotarisirwa kubayiwa nhomba pachikamu chekutanga mudunhu reMashonaland West. Dunhu reMashonaland West rakapuwa majekiseni enhomba anosvika zviuru 11 chete kunyange vaitarisira zviuru 12. Tombotarisa nhau dzanga dziri mumatare. Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Posha Manangazire, nhasi vamiswa pamberi pedare ramajestriti muHarare vachipumirwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yekudzidzisa vanhu mazana masere basa rekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 munyika. Mune imwe onyaya, nengu zebato re MDC Alliance gumine mbiri, zaka sungwa sonda la kapera, nemu govera, zamisu wapamberi pedali, zijipomeru wa mosha, ikutukora mtemo we COVID-19, nekungana, jesiripa mtemo. Asi nengo izi, zirukuna mba mosha ii, zichiti zairunga, jerufu, uwemwe nengo yavo. Mutongi wedare Rame Justit Muchinoi Amai Tracy Muzondo vapa nengo ze MDC Alliance izi mukana wekubvisa marechi batiso nekubvisa madola zviuru zvishanu pamunhu kuti zvitongwe zvichibva kumba. Ndakamira Studio 7 Muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro uwandu hwevanhu varikufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba uchiderera uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vana nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira gore rapera vave churu chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nematanhatu kana kuti 1436. Nezuro vanhu makumi maviri nevasere kana kuti 88 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 35,796. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29 vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu nevashanu kana kuti 2,235. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana rezviuru rine zana nemumwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 101,053. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana rine gumi nemumwe remamiriyoni kana kuti 111 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri nezviuru zvinomwe kana kuti 62.8 million. Mashoko atumirwa Studio 7 nasi kumibvunzo yatakatumira sangano reEuropean Union. Vakuru musangano iri vanoti pazvirango zvavasiri kunyanya kumanikidza kana kuti suspended sanctions varipo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaValerio Sibanda uye mudzimai wevaive mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanhu vanenge vatemerwa zvirango neEU havabvumidzwe kuenda kana kuita zvemabhizimisi nenyika dziri mugungano iri. Asi EU inotiwo yakazvipira kuita hurukuro neZimbabwe mushure mekunge nhaurirano dzaida kuitwa muna zvita gore rapera dzakundikana kuitwa nekuda kwechirwere cheCovid-19. EU inotiwo matare ayo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ndiwo anouya nezvisungo panyaya dzezvirango. Mutezeri wempepeti webepa naure Daily News va Max Osibanda au vakashaya nezuro maneru mushure mekurwara nechirwere cheshuga varumbidzwa nevamwe vavo semunhu aiva akazvininipisa uye aigona basa rake. Godwin Mangojga anotipanya inotevera.
Muzukuru wavasivanda Belinda Chivije audza Studio 7 kuti vasivanda vairwara neshuga izvo zvakaita kuti itsvo dzavo dzitadze kushanda. Anoti vasivanda vakaendeswa kuchipatara nemusi wechitatu apo utano hwavo hwakaramba huchidzikira.
Saka patakabva pavisiting hour yemanheru takamba tanzi nachiremba tiva transfer vachinoitwa dialysis. Atakashika takamba isisi takamba taenda ku Avenues. Yeye ini drop Avenues Clinic. Patakashika ku Avenues Clinic tikaita paperwork and everything. Ambulance number 2015 no atora pa sebabe kuti vachiuya ku the Avenues Clinic. Saka tichi ambulance ichishika vakamba vanzi vashaika vari mu ambulance. Ana chiremba vakati vambo try kuva resuscitate but zvakaramba.
Muzvare Chivije audza Studio 7 kuti vasivanda vacharadzikwa kumusha kwavo kuzvichemo kuchivhu nemusi wechitatu.
Chichireva kuti mangwana bhodhi ichasimuka kubva kuno kwaRare ichienda kumusha kuchivhu. Then yonorara musi wechipiri vozomuka vachivigwa musi wechitatu.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ ratirarasikirwa zvikuru nekushaya kwavasivanda richiti munhu aifarira basa rake zvakanyanya uye achifarira nyaya dzemimhanzi nemitambo. Mazi yativo vasivanda munhu akaita basa guru panyaya dzekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yokutapwa kwenhau munyika. Vari mumasangano akaita seMAZ, National Editors Forum pamwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vasivanda avo vange vave nemakore anodarika makumi maviri nemashanu vari mubasa rekutapa nhau. Munhu wairemekedzwa nenyaya yekudzidzisa vatapi vechidiki basa. VaRegan Mashavave ndemumwe vatapi venhau anoti akadzidziswa zvakawanda navasivanda.
Max Osibanda angari andikati one of the senior editors vatatasara nawo mujournalism fraternity. Saka kushaya kwavaita vasivanda gebra uchanetsa kuzadzisa. Vaigona kunyora uye angari munhu aida kudzidzisa vechidiki vachangopinda mujournalism. Saka tarasikirwa zvikuru. Ndinongoti mhuri yekuvasivanda tirikuchema nemi nekushayika kwaita mukoma Max.
Imwe nhengo yekomiti yeNational Editors Forum vaBarnabas Tondlana vatsananguravo mufi semunhu aive akazvininipisa. Mutungamiri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vativo vasivanda ndemumwe vapepeti venhau vakuru vange vasara munyika uye vange vakatarisira kuti vasivanda vaende kunodzidzisa kutapwa kwenhau mumayunivhesiti.
Maxwell anga ari munyori uye mufundisi vatapi venhau vakawanda. Kune vatapi venhau vakawanda vari kupa uchapupu hwekuti vakapfuura nemaoko aMaxwell. Vamwe vachona vatoo maedita kumapepanhau avanoshandira. Vamwe vachona vatore mapepanhau avo avakaita zvichibudikidza nekupfuura nemaoko maMaxwell.
Vasivanda avo vange vave nemakore makumi mashanu nematatu ekuberekwa vakatanga basa rekutapa nhau muna 1994 uye vakashandira mapepanhau akawanda vasati vaenda kuDaily News. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuve muchuchusi mukuru wehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vari kutarisirwa kuti vachaudza nhengo dzedare reSenate kuti vakazvipira kuchuchisa vanopfurikidza mwero nekurwisa hurumende apo dare iri richavhota kuti rovatambira here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera kurwiswa kwedare reparamende iri reCapitol Hill muWashington DC nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vairamba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. vaGarland avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa mutongi mudare reWashington DC uye vakambosarudzwa kuita mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama asi nhengo dzedare remaRepublicans muSenate dzakaramba kuvatambira. Sangano Red Cross ne Red Crescent Societies riri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mana kana kuti 9.4 million yekubatsira mukurwisa chirwere cheibhola kunyika dzekumawirira kweAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Guinea, Liberia, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal neSierra Leone. Izvo zvinotevera kufa kwevanhu vaviri nechirwere ichi kuDRC. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mamwe madzimai anogara kunzvimbo dzichangovakwa dzimba anoti ari kuda rubatsiro rwekuti akwanise kuwana mapiritsi ekuronga mhuri munharaunda dzavanogara sezvo zviri kuvaomera kuwana mabhazi anovasvitsa kumakirinika ari mune dzimwe nzvimbo dzine makirinika kana kuti mafamasi. Nhamo iyi yauya mushure mekunge hurumende yapa kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Amai Nyarai Musaigwa vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kuri kuita kuti mafambiro ekunotenga mapiritsi ekuronga mhuri anetse sezvo vasina matsamba anodiwa nemapurisa anoratidza kuti vanotora mapiritsi aya kuitira kuti vabvumidzwe kupfuura pamaroadblock.
Do I really need to go and get a letter? Yekuti mapurisa andoda kunotsvaga mapiritsi efamily planning. Ndoenda sei kunotora palockdown pacho nekuti tikutotyawo kuti ana baba mudzimba mukavaudza kuti handisi kushandisa hapana kana help yaano.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti ichokwadi kuti madzimai ari kushaya kuti vowana sei mapiritsi ekuronga mhuri nokuti vari kudzoswa pamaroadblock pavanenge vave kuda kunoatenga kumakemisti.
Vanogona kuzoita pamuviri pasina kurongeka zvinozokonzera zvakawanda akafanana nekubviswa kwenhumbu zvisiri pamutemo.
Amai Masiwa vanoti vari kushanda pamwe chete nesangano repopulation service Zimbabwe kuti vakwanise kupindawo munzvimbo dzisingasvike zvirongwa zvekuronga mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo avo vanoshanda kukliniki yeSP House iri pasi peZimbabwe National Farm Planning Council vanoti huwandu hwevanhu vari kuuya kuzotora mapiritsi hwadzikira zvakanyanyisa uye vanoti makadhi avanotora nawo mapiritsi ndiwo anoita kuti vabvumidzwe nemapurisa anomira pamaroadblock. Vamulambo vanoti nechikonzero chekushaya mabhazi ekufamba kuuya kuSpill House madzimai akawanda vachavhiringika kuronga mhuri dzavanoda izvo zvinozoguma vamwe vave kuzobvisa mimba nenzira dzisina hutano. Vamulambo vanoti makiriniki ekanzuru aimbosiwana mapiritsi kubva kusangano ravo asi makiriniki aya ave kupiwa mapiritsi bva kudura remapiritsi rinonzi National Pharmaceutical Company rinova ndiro rinoendesa mapiritsi aya kuzvipatara kana makiriniki ehurumende. Dr Moses Macheka avo vanoshanda zvakare paSpill House Clinic vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhuri zvekuti padhora rimwe chete unowana matanhatu. Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru Dr Kudzai Masunda vakaudza Studio 7 kuti mapiritsi ekuronga mhuri vanavo zvokuti vakakurudzira vose vanoda kuronga mhuri dzavo kuti vaende kumakiriniki ose ekanzuro yeHarare. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidema vakatsinhirawo mashoko aDr Masunda vachiti vose vanosiwana rubatsiro kumakiriniki ekanzuro vakasununguka kunopuwa mapiritsi.
Namai vanoda matablets efamily planning vagara vachitora kukanzuru vanokurudzirwa kunzi varambe vachienda kunotora kunyanyanyanya panguva inoi lockdown.
Izvi zvinoreva kuti amai Musaigwa avo vaimbogara kukuwadzana extension kwavaitenga mapiritsi aya pamusika vanofanirwa kunopiwa kadhi kumakiriniki ekanzuru eHarare kana kuSpill House kuti zvivaitire nyore kufamba pamaroadblock. Asi dambudziko riri kusangana na amai Musaigwa nemamwe madzimai akawanda munyika vagere munzvimbo itsva dzisati dzave nemakiriniki nderekushaya chokufambisa kuenda kunzvimbo dzinopiwa mapiritsi aya nokuti mabhazi haasi kufamba sezvaimboita nyika isati yavharwa uye mapurisa ari kuvadzosa kana vasina makadhi anoratidza kuti icho kwa dikuti vari kufambira mishonga yekuronga mhuri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauri we mapurisa vapo Nyati kuti mapurisa achaita sene dambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda aya. Sangano re United Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano re ZNFPC uye rinoti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisarudzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muna uzedu zemitambo, Andy Rinomota, uyo anotambira Reading mu English Championship, aramba kutambira nyika yemadzitate guru ake yeZimbabwe makwikwi eAFCON ne World Cup. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Manager wema Warriors wa Wellington Mpandare, vanoti vataura na Rinomota kuti auye kuzotambira nyika mumitambo yeAFCON 2021 ne World Cup 2022, asi mutambi uyu aramba. Studio 7 haina kukwanisa kubata Rinomota kuti tinzwe divi rake. Mutambi uyu uyo akaberekerwa muLeeds muEngland anokodzera kutambira Zimbabwe kana England, nekuti baba vake ndeve muZimbabwe, amai vake vari vemuBritain. VaMpandare vari kutaura nevatambi vari kudiwa kuzotambira Zimbabwe kutanga nemitambo yeAFCON neBotswana musi wa22 kurume pamwe neZambia musi wa30 kurume. Mumwe mutambi wemuno Mark Awley Bourne weQueen's Park Rangers muEngland Championship, imomo haasati abuda pachena kuti anoda kutambira Zimbabwe here kana kuti kwete. Asi vaMpandare vanoti mukana wekuti Bourne atambire nyika waka vurika.
Nyaya Boni tichaona kuti kana mukana kana achiri kutambo zvakanaka tinomutarisa ouya otambira nyika.
Asi vamwe vatambi vemuno vakaberekerwa kuEngland vakaita satendaidarikwa Kundai Benyu, Jordan Zemura naAdam Chicksen vazvipira kutambira nyika yavo. Munyori wezvemitambo Leopold Munende anoti murairidzi wemaWarriors Zidravik Logorusik akakwanisa kunzi kwavatambi vese vari kuda Zimbabwe inobudirira kuenda kuAFCON.
Akakwanisa kuunganidza maplayers edu anakama vese anamusona anakadiora nanakamba, tokwanisawo kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON torwisawo kuenda kuWorld Cup.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafainari. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chakaburitswa makwikwi eCAF Confederation Cup mushure mekurwa zvekare 1-0 neASC Jaraf yekuSenegal mumutambo wechipiri wakatambirwa kuSenegal zvekare nezuro. Mumutambo wekutanga muHarare, FC Platinum yakakundwa 1-0 zvekare, zvichireva kuti yabuda nezvibodzwa 2-0 mumitambo miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 neurongwa hwekubaya nhomba watanga matunhu akawanda nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro apo chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chakatangwa muHarare svondo rapera choparurwa mune mamwe matunhu nhasi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ine chekuita neuori pakushandiswa kwemari yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nengo dzeMDC Alliance 12 dzakasungwa nemusi wemugovera dziri pamahofisi ebato iri muChinoyi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.